Shagonori ya goreri ya ndakata. taterera kwaita kuti mari yenyika iwe matishu gore riya ndakataura wani konoria kusaterera kwaita kuti mari yenyika iwe matishu gore riya ndakataura wani bisa matibili ndiye masiro masiro ana mocha konoria gore riya ndakataura wani bisa matibili ndiye masiro aratijie saina mocha konoria gore